manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo gunyana 17 2023 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechina asi vamwe vachiti vanofanira kuti vatsiurwe nenyaya iri kupomerwa hurumende yavo yekumbunyikidza vanopikisa. Asi veZANU-PF vanoti varikungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varikutarisirwa kutaura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly nemusi wechina. Vamwe varikutaura musi uyu vanosanganisirawo vatungamiri venyika dzakaita seKenya, Malawi, Cameroon, Italy nedzimwe. Asi sechave chigariro, Brazil ndiyo inotanga kutaura ichiteverwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemusi wechipiri. Asi vamunangagwa varikuenda kumusangano uyu vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachichema chema kuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa sezvo kubva zvapera sarudzo nengo dzebato rinopikisa dzeTripleC 16 dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzemhirizhonga kunyanya. Dzimwe nengo dzebato iri dzinoti kunyangwe dzikanomangara dzinobva dzasungwa nemapurisa padzinenge dzichimhangarira nengo dzeZANU-PF. Mapurisa pasina kupa umbowo akangoburitsa mashoko kuvatori venhau achiti ane umbowo hwekuti veTripleC vanoda kuratidzira zvichitevera sarudzo dzakashorwa munyika nemasangano akaita seSADC, African Union, European Union, America nemamwe. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yeZimbabwe inofanira kuzeiwa kunyangwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyo. Asi vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti zvekuti Zimbabwe izeiwe hazvina nematuro ose.
Tinoziva zvikuru kuti vazhinji kana kwangotanga kuita misangano mikuru yedzinyika sezvizvi ndokwavanenge vachida kusvibisa nekuti nyika yedu ionekwe nenzira isiri iyo. General Assembly kune maprograms, kune mareasons ane akaunganira vatungamiri vedzinyika. Saka tinenge tichindomutaura zvokuti kuda kuno mumwe wakapa akasimba akapara mhosva yake, mumwe wakatorawo mukadzi womunhu uri kuda kusumba, ndodzototaura kugeneral assembly.
Kugeneral assembly kunenge kuchida kutaurwa nyaya dzakaita sei vatogari?
General Assembly ine zvikuru zvinofanira kutaurwa zvedzinyika zvinovavarira kuti pasipose pabudirire paende mberi. Zvino vazhinji vamunonzwa vanonzi vanenge vachisungwa namapurisa vane mhosva dzavo, asi nemhaka yekuti vanenge vachida kupotera kupolitics vanobva vamanya kuti ini ndasungwa nokuti ndiri wepolitics, ndiri webato rakati nerakati. Zvizhinji zvacho ukazvitarisa vanhu vakonana padoro varwa warohwa votoenda kune rimwe bato voda kuvavarira kuvanda ikoko. Haisiyo nyaya yatinonotaura kugeneral assembly, asi vazhinji vedu tinovaziva kunge kamwana kanoti kana kakaona vaenzi vakange varipo kanotanda kuridza mhere kanokona kutukirira namai nababa ndozvo tinoona
munorere apa mungajekesa
kazhinji kana pakangoita musangano imomuno muzimbabwe kana musadhaki kana muau kana ikoko kugeneral assembly unotanga kunzwa kuti masikero takadai takaita maelections tikatopedza kati tichifambira mberi nenyika nyika aiva kuina kuita nekusvibisa zita renyika yavo saka ngatishandei pamwe chete kuparamendi kwatiri tinavo ivava vemapato iyo tripc vamiriri vayo tinavo ivo hatina kumbonzwa unokomplaina tinotovaona vanhu mufaro wakanyanya kana tozoona zviri mumapepa tinotoshamisika kuti zvino ndovaya vanga vachifara kudaro here nhasi kwakutaura ndasundidzirwa ndazodai zvokunyepa vanongofarira kusvibisa zita renyika ameno kuti unovatuma mweya rudzivo
vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare muharare asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo kanzura weward 26 kuglenora muharare vaomberai ishe nhende avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya vaitwa kafira mberi vanoti kunyange vachiri muchipatara vachiri kuramba vachityisidzirwa nevasori ava ngatinzwei hurukuro yataita navo uye tatanga nekubvunza kuti vave kunzwa sei
tiripo tiri kugama kuti tinayo yatichiri kudzimba makumba agona kufamba zvakanaka asi kunanavirira kuti miri ite zvakanaka namukuru wakatakaitwa nekuvhiriridzwa tikazivi kuti unenge wakabayiwa chii saka nyama dzinamuatichikodzima asi zviri kuita zviri nani
asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro
zvina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvanhu zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko saka vari kuzama kunotsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiringidzwa nese nekuti tive tichishandira panhu pakachengetedzeka nekuti patakapedzera kunge tii pakange poshata popinda vanhu vasinganzwisise vachinotichitidzira mushure meunge uye mabheta tisedu asungwa tisaka inouya futi akumapurisa kwakava vanhu vatisinganonzwisise kuti vanhu vedzoo so zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvokanganisa kurapika kwevanhu
muri kuti pane vanhu vakauya vachikutyisidzirai kuchipatara vasingazivikanwe vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here zvanga zvichifamba sei
zvatinoita paya takatongotangoita kuti pave nevakomana vanenge vachitichengetera so vanotonovhiringidzana nevakomana ivavo panze vachiti vanoda kupinda asi vakomana ava vanga vanhu zvipia zvatanga tavaudzawo kuti aiwa samunhu anopinda muno mushure mekunge akiriya nemu maonawo mazivisiwa kuti hama dzidu dzatanga kurakidzai dzikaite nekanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza painozama kuti tigadhiridhe nyaya yekuti tinge takachengetedzeka so tainota kuti vakomana vava vabatsvondo vanotiudza kuti panapa pashata pane vanhu vari kuuya vane motikari mhando dzinoshandisa nevakomana vecio vapereta dzinenge dzisina maplate vaakuramba vachimawanda vachizama kuda kunopinda isiri nguva yevisit also vari vanhu vavasingazivi
tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa zvakafamba sei
motokari inorangarira tichinotorwa tiri pamitoan park vanonoti tomukidza yavanongedzerwa pfuti zvinoitwa mumotokari yemhando yegd6 yaive ine ruvara rwakaita brown ipapo ndopandakaona idombo richikanzwa pahwindo remotikari rekumberi ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe ndo pandazovharwa nebhachi kutikaona
vaomberaishe nhende inhengo yetripc uye vakasarudzwa kuva kanzura muharare vanga vari parunare muharare imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi iri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi muzimbabwe zvinogona kuipa zvichitevera sarudzo dzakonzera kusawirirana Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huri mugwara uye vanotarisira kuti huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino kana kuti 6%. Kunyangwe vamutuli Ncube vari kuti makore mashanu adarika Zimbabwe yange ichitosara nemari muhomwe pane inenge iri mubudget. Gore rapera vanonzi nesangano rinoona nezvezvikwereti reZimcode vakaenda kudare reparamende vachiti vanoda kuti itendere kushandiswa kwainge kwaitwa mari kuti zvemitemo yainge isiri mubudget inodarika zana remabhiriyoni kana kuti 107 billion Zimbabwe dollars. Zimbabwe ine chikwereti chemari chinosvika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 billion US dollars icho iri kutatarika kubhadhara. Vakakweretwa mari neZimbabwe ava vange vachida kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena kana Zimbabwe ichida kuti vataurirane pakuti ichobhadharwa sei nekurerutsirwa. Asi sarudzo dzakaitwa dzave kupa kuti vakawanda vanokweretesa Zimbabwe mari uye nevanoda kuikweretesa vachikire kuti inogona kutadza kubhadhara mari, izvo zvinovhiringidza vemabhizimisi. Mukuziya nezvematambudziko atarisana nenyika, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chinai Mutambasere.
Pane zvakaitika tinoona kuti tatova kure kuresa naizvozvo. Hapana chatakaita senyika chakaratidza kuti tiri nyika tiri paku, you know, we are being repentant. Tiri nyika iri kutarisira kuti taakuda kuti chinja zvatanga tichimboita, taakuda kuti chitanga kugadzirisika tichito zvinhu zviro kwazvo. Asi zvakabuda pamaelections zvinoratidza kuti hatisati tasvika panguva iyoyo. Naizvozvo mushure mekunge tisingachakwanisi kuadresa nyaya yedebt crisis, zvichakanganisira zvinhu zvakawanda munyika nekuti tanga tagara tisisina mari yekubhadhara zvikwereti. Zvinoreva izvo kuti hatichatokwanisi kana kuti zvinhu zvatanofanira kunge tichitenga zvakaita semagetsi apa tisina kuclear zvakare zvikwereti. So iko zvino ndinoona sekuti tiri panguva zvinhu zvanyanyisa zvatowedzera kushata darika zvazva zvakaita tisati taenda kunguva yemaelections.
Asi iyo nyaya yechikwereti chekunze nesarudzo dzemunyika zvinofambirana sei? Sei vachiti munyika muitwe utongo hwejekerere vasati vataura nenyaya dzekukanganurana zvikwereti kana kugadzirisa kuti zvobhadharwa sei kana kuti restructuring yacho?
Okay, so kuti ndinatsojekesa panyaya iyi ndinoda kukupai example. Handiti isusu tinoziva kana kuti mudzimba dzedu tinogona kuita situation yekuti pane munhu anenge achida iye kubetsereka. Asi tichiziva kuti munhu uyu kana kuti ane problem kana kuti yedoro, tinoziva kuti baba ava takavasiyira mari vachashandisa mari yese kunotenga doro, kunyange even vaine problem yechikafu mumba. Saka naizvozvo munenge muchida kuti first munhu musati mamubatsira ngaatange agadzirisika nyaya yeproblem yake. Problem yedu yatiinayo isusu munyika medu muZimbabwe, tine problem yegovernance, problem yeutongi hwenyika. Kuti avo vari kutonga nyika havasi vanhu vanotarisira kuti vanoita zvavanenge vati vachaita. Kana vakaenda kune dzimwe nyika vakakwereta mari vachiti tikuda mari yekuti tigadzirise kuhwange koliari, mari iyoyo tinoona kuti hakuzi hazvizirizvo zvainoshandiswa. Tinozoona mari iyaya yaakunzi yazopiwa mamwe manoti mastate owned enterprises kana kuti iri kurasika munyika nenyaya yehumori. Kuti tibatsirwe tichibhadhara zvikwereti zvedu, tinenge tichitotarisira dzimwe nyika kuti either dzinotipa mari kana kuti dzinotipa mari kana kuti vanotikangamwira chikwereti ichocho. Tika hatingakangamwirwi chikwereti, mangwana tichizonodzokorodza kuita zvimwezvo zvakare.
Saka kusabhadharwa kwezvikwereti uku kunokanganisa sei vemabhizimisi vemunyika vanenge vachida kuzokwereta dzimwe mari uye nevanhuwo zvavo?
Pare zvino tinoona kuti munyika medu meZimbabwe hatisi kukwanisa, tingati takatarisana kana kuti even nenyaya yechibage. Zimbabwe pare zvino iri panonzi ipo pahanga alert nekuti gore rakapera hatina kukwanisa kukohwa zvakakwana zvinoita kuti tiwane chikafu chakakwana munyika. So zvinozoitika ndezvekuti mari inenge ichipinda munyika inenge yakufanira kunge ichibatsiridza nyaya dzechikafu, ichibatsiridza nyaya dzeutano. Mari iyoyo haisi kukwana. Kana dai ichinzi tinayo mari inokwana inouya munyika, tinozoishandisa zvakare mari iyoyo kugadzirisa nyaya yemagetsi, kugadzirisa nyaya yeroads, kugadzirisa nyaya dzemacommunications network yedu. So infrastructure yedu amirira akaita zvino munyika pare zvino habatsiri kunyanya avo vane ma business not anoita kuti munhu aite business muZimbabwe zvinyanyo dhura sereke nekuti hakuna magets nekuti hakuna mvura nekuti kana achitarisira kuti iye achange achida kutenga kana petro kuti afambise zvinhu zvake zvaari kutengesa zvange zvichinyanyisa kudhura tu hatina mari hatikwanisi kukwereta kuti tikwanise kunge tichigadzirisa zvinhu zvinoda kugadzirisika munyika yedu.
Avo vanga vari Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vachitaura vari parunare kuLondon. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe nemazana matatu kana kuti 11,300 vakafa kuLibya zvitevera mafashamu emvura uye uwandu uhu huri kutarisirwa kuwedzera. Vakafa vakawanda vainge vari mudunhu reDenna uye izvi zvakaitika nemusi wesvondo svondo rapera. Vanhu vanodarika zviuru gumi kana kuti 10,000 havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanopa rubatsiro vari kuyambirawo kuti vave kutyira kupararira kwezvirwere zvinogona kutozouraya vanhu vakawanda. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Commission vaUrsula von der Leyen nemutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgina Meloni vashanyira chitsuwa cheLampedusa icho chinonzi chaita dambudziko guru revapoteri vanodarika zviuru zvinomwe kubva kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira kusanganisira dzemuAfrica vari kukwira zvikepe vachienda kuItaly kuedza kuti vatsvage upoteri. Vanhu vanogara pedyo nechitsuwa ichi muItaly vanoti havasi kufara neuwandu hwevapoteri huri kuramba uchienda kunopinda munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube mutori wedu wenhau weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki.
Ndakazvarirwa kuHarare, ndakakurira kuSocial Gigs kuIcop. Vana 4, ndini musikana and ndini second born. Life yedu ndati life yangu upenyu hwekumba kwedu yanga iri pakati nepakati, ndesinonyanyaoma ndesina kunyanyoreruka, asi ndirimwana aitofamba dhesenti yakareba kuenda kuchikoro. Dzimwe nguva ndaitosvika kumba kwadoka nekuti paitokwirwa tumakombi kuenda tumakombi kudzoka kozi ndaidzidza kuHatfield.
Takatanga kupinda mune zvemutongero wenyika sei?
Mune zvepolitics ndakazotanga patikambosvika 18 years kuti nzvimbo yandaigara vanenge chiri mwana akangosvika 18 years panongoitwa zvemushangano anenge apeswawo mastructures. Saka ndopa ndakatanga kuita zvepolitics ndisingatogoniwo kana kuita chingati kusvikira ndatovawo PC yekuma youth access handina kutora nguva yakareba ndakabva ndaroorwa that is 2016 ndakabva ndaroorwa ndiri kugara izvezvi zvekurishinga.
Maroorwa makazoenderera mberi sei nenyaya dzepolitics idzi?
Ndakatongosvikawo ndichitongoswawo mastructures enzvimbo yandanga ndiri ndikabva kusel ndanga ndisel ndakaita secretary ndobva ndaenda kubranch ndikaita secretary yeeducation ndichitongokwidza ndichitongodaro then ndobva ndazoita kuyouth ndanditrezara ndichitongokwidza ndichitongoenda asi handina kunyanyisanyanyisa sere because ndakabva ndatongopiwa maposti iwayo kuti ndakabva ndatongoona kubvunzwa kuti ndinemakalifikation dzakaita sei ndobva ndatongopiwawo zvinhuzvimbo zvekuchorodzani kuramba ndiripasi.
Kubva pamakasvika 18 years manga muri kushanda here? Manga muri kuzviitira bhizimusi here? Maa muchiita sei?
Pandakapedza zvechikoro ndakatoenda kubasa ndakatombofunda kachopi then ndobva ndaroorwa ndiri kurushinga ndakangoshanda neinonzi World Vision ndichishanda programu yesponsorship yevana and ambivalentia, but ndimini nano zvichandira nemaoko angu ndinochinge tangurire right now ndinengurire 43 ndinobheka mabhanzi ndinoputisa maputi ndichipeka ndichitengesa ndobasa randinoita zvangu
titarisei izvezvi mava muparlamendi chii chamungavimbisa vechidiki
munzvimbo yandinogara inini inzvimbo iri kudhevhelopa saka zvinhu zvatakaitirwa nezvatiri kutarisira zvichiri pagrade repas asi sezvinhu zvichiri kuuya tiri kuti mayouth edu daiwana maprojekti maprojekti ari kune kune nhau yekuti inzvimbo isinganyanyonaya seredhi dzechengeta mbuve ekuchengeta mbudzi vechidikiva tichivapomba nekuti vaende kunodzidza zvekusona nezvekuchengeta huku nesu pane dzakatombounzwa dziripo izvozvi zvatova sejiri nani then zvikoro zvedu vamwe vanga vatorina zvikoro zvachichaicho asi sokuvatatana zvikoro zvakavakwa zvekuzimana nebhakuarareka anotoapreciata zvikoro zvezvo anokwanisa kutodzidza vatova even nemvura ekutovhura pamateti saka chatiri kungonyanyoda sereki ndechekuti pamaprojekti atiri kupiwa dai kwawana let me say tumaindustry tudiki tinokwanisa kusponza kuti munhu ari kuchengeta nguruve dzake awane padhuze sekunotengesa nguruve dzake awana padhuze sekuti at least magesi akange aripo munhu ari kusenhaidhe dzake achamira kuti ndichanoovhalekesa kuharare o ndichanopita ndrodhari yangu kuharare zvinongoitika tiri kuno kukurushinga then marodzi edu isusu anongogredwa chete uchizi kukanaya anovhiringidzi saka tikuti dai matara edu achiwedzerawo kubva kwaakagumira kusatara achisvikawo kumamisha kuno zvinobva zvatibatsira nekuti mabhazi tanawo takungofamba patinoda saka tikange tiine tara zvino tibatsira tinge tichisaisaisa mabhizinesi edu pambura yatinoda zvinhu izvozvo zvikaitika I think mayouth edu anofara vana vedu vari kuchikoro vanokwanisa kuaccessa education kandatora nenhaye magesi ict ikauya vana vedu be just as equal sevana vekumataun
semunhu ava muutungamiriri munzvimbo murume wenyu anozvitora sei
murume wangu anondisapota zvakanyanya ende ndinofunga kuti ndini munhu anotondidzora sekuti ndichiri wechidikida ndini munhu anoita hasha dzimwe nguva nezvi zvinenge zvichiitika asi munhu anotondidzora munhu anondi advisa hisoapotiti
avo vanga vari amai Barbara Thompson vakapinda mudare reparamende vakamirira vechidiki vekumashonaland central vari pasi pebato rezanupf vanga vachitaura naTaboka Ncube westudio 7 vari kumashonaland central kwakare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndadzoka zvekare nenyaya yevaRoma 13 iyo inoti hurumende dzakadzikwa naMwari, naizvozvo vanhu vanofanira kudziteerera. Nhasi tina mufundisi vamunogara muchiwa pachirongwa chino, Reverend Kenneth Mutata, vatabvunza kuti vatiudze maonero avo pamusoro pevaRoma 13, sezvo paine vamwe vanoti dzimwe hurumende pasi pano hadzikodzeri kuzviti dzakadzikwa naMwari. Reverend Mutata, heyo nyaya iyo.
Tinotenda vaHwande. Chekutanga ndechekuti mashoko ari muna Romans 13 anofanira kuverengwa pamwe chete namamwe mashoko mazhinji ari kutestamende itsva netestamende yekare, pamunoona dzimwe nguva Mwari vachifarira kugadzwa kwemadzimambo, dzimwe nguva Mwari vachitaura kuti umambo hwevamwe vanhu hwapera.
Sei muchidaro mufundisi, titsanangurirewo apa.
Mwari vanorecognize government in capital letter G, nenyaya yekuti Mwari vanoda kuti munyika munge mune order, uyezve kuti munge mune justice kana kuti kururama. Saka Mwari vanoda kuti kunge kune hurumende dzinofanira kunge dzichiita kuti kururama ikoko kuveko, mitemo iveko, uyezve kuti mitemo iyoyo iitwe zvakanaka.
Saka Mwari anoshanda nehurumende dzose here, sezvo vamwe vachiti dzimwe hurumende dzacho dzinoshungurudza vanhu pasi pano?
Mwari havana hanya negovernment in a small letter g, kana kuti hurumende imwe neimwe inenge yauya kana isingachifambirani netsika yekururama kana kuti yejustice, uyezve nekugadzirisa kuti vanhu vagare zvakanaka.
Sei tichiona vanhu vechitendi vachinyunyutira hurumende dzinonzi dzakadzikwa naMwari?
Ndokusaka tichiona dzimwe nguva munhoroondo yebhaibheri Mwari vaikurudzira kugadziwa kwamambo, asi pamwe tonzwa vachitaura kuna Nebhukadhinezari kumuudza kuti umambo hwako hwapera, kana kuti vachiudza Saul kuti Mwari havachakurecognize chero uchiri pachigaro. Zvaitika izvozvo kana mambo asingachifambi negwara rekururama rejustice, kana kuti negwara rokuti vanhu vagare zvakanaka.
Saka nyangwe hurumende dzinoshungurudza vanhu dzinogona kuvanda nemavhesi emubhaibheri evaRoma 13 here nai mufundisi Mutata?
Romans 13 inongoshandisika chete kana hurumende ichifambirana nemurayiro wokuti vanhu vagare norugare uyezve noupenyu hwakanaka. Nokuti kana ukagara uri mufumi uchitonga munyika ina vanhu vakawanda vane nhamo nokutambura, haugoni kutonga nyika iyoyo norugare, nenyaya yokuti vanhu vazhinji vanenge vachikuvenga, vanhu vazhinji vanenge vachisvora utongi ihwohwo.
Munotii kuvatongi venyika pasi pano?
Zvakakosha kuti kana ukava mutongi zviri nani kuti iwe uve murombo vanhu vako vachidla vachiguta, nokuti vachakupupurira zvakanaka. Zvino kana iwe nemhuri dzako ukafuma, vanhu vose vaunotonga vachitambura, vanhu ivavo vachakuvenga zvikuru. Kwauna vanhu vasingachakuteereri uri mutungamiri wenyika, woziva kuti umambo hwako wasvika pakushayiwa simba.
Saka muchidimbu Reverend Mutata, mashoko ari muna vaRoma 13 anorevei, anotiradzidzei?
Mashoko ari muna Romans 13 anotaura kuti vanhu vanofanira kukudza hurumende. Ndo zvinofanira kuitika kana hurumende ichikudza mirayiro yayo, uyezve ichichengetedza vanhu vayo, uyezve kana ichiita kuti nyika igare norugare, uyezve kana ichikurudzira kuyanana, uyezve kana ichipa vanhu mikana yakafanira. Kana zvose izvozvo zvikaitika, vanhu havakudzi hurumende nenyaya yekuti vanoihla, vanokudza hurumende nenyaya yekuti vanoida. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyika igare norugare. Kana zvikadaro, Romans chapter 13 kubva paverse 1 inotanga kumeka sense kuvaKristu kunyangwe navanhu havasinganamati. Tinotenda Wande.
Tinotenda zvikuru Reverend Kenneth Mutata netsananguro yavatipa. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, tisati tavhara chirongwa chedu, regai timbotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarova Yada 2-0, FC Platinum 1-0. Capes United yaita Mangange 1-1 neChicken Inn, kuchitiwo Simba Bora yaita Mangange neShisham 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti sangano iri rinofanira kuti rivatsure nemhosva dziri kupomerwa hurumende yavo dzekutyora kodzero dzevanhu kunyanya vanopikisa. Asi veZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Aiwa hama wadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.